Takangoona kuti chakanaka kuti tidzokere kumusha timbobetserawo kusimudzira nzvimbo yedu yeZimbabwe yatakadai kukurira. Saka takaona kuti sevanhu vanga vachiita vana vambogara vambotishandei kudhiaspora, tikati regai tiende tinokudzira vana kumusha kwatakabva kwatakakurirawo vachidzidzirawo tsika nemagariro evanhu muZimbabwe, endiwo tichipowo vanhu vemuZimbabwewo mukana wekudzidzawo zvimwe zvatakadzidza tichibatsirawo kusimudzira nyika yedu. Saka ndo zvakatipa kuti tidzokere kumusha.
Zvii zvamuri kuita madzokera kumusha zvamakabva nazvo kuAmerica zvokuti mungati ndakubatsira kusimudzira nyika yangu?
Pari zvino ndinoshanda nevechidiki vanenge vari mumayunivhesitis nevechidiki vari kutsvaga mabasa, tichivabatsira kuti vadzidze maitiro ekuti vakwanise kuwana mabasa kana kuti vakwanise kutanga mabhizinesi avo vega. Saka nezvatakadzidza tiri kunze zvekutiwo munhu anofanira kuziva kuzvimiririra semunhu, munhu anofanira kuve neconfident, munhu anofanira kuti kana achiita chinhu ave ari munhu ari kuziva zvaari kuita, ende futi munhu ave nepfungwa dzakati vhurikei. Ndo zvimwe zvatiri kudzidzisa vana ava kuti kana vachinge vasvika pabasa vanozvibata sei, kana vachinge vachitsvaga basa vanozvimiririra sei, kana vachinge vachida kuita zvemabhizinesi vanokwanisa kushandisa zvimwe zvavakadzidza ndezvipi. Saka ndo zvatinenge tichivadzidzisa izvozvo zvakadaro.
Muri kuita dzidziso iyi sechikoro here kana kuti muri kuita sesangano?
Sangano inoitwa iyo iri NGO. Saka tinoita tichishanda nevamwe vari mumayunivhesiti tichivadzidzisa, nevamwewo vari kuti isusu tiri kutsvaga mabasa, sobva taita maworkshops ava tinovadaidzawo uya vodzidzira vachizobetserwa kuwanawo mabasa mumakambani atinenge tichive nevanhu vatinoziva. Organization yacho inoitwa iyo Boost Fellowship. Tongoti pari zvino zviri nyore kuti vatibati vanotibata kana paFacebook, vakaenda papeji vanongotsvaga peji rinonzi Boost BOOST Fellowship.
Tombodzokera kwamamuri kumhiri kwemakungwa, manga muri munyika ipi nedunhu ramamugere uye zvamaiita ikoko?
Ndaive ndiri kuAmerica ndichigara kuPennsylvania, ende ndakaenda ndichitanga ndichiti ndikuenda kuchikoro, ndikaenda kuchikoro ndikachizotsvagawo basa. Saka ndaishandirawo makampani anoitawo nezveinsurance, ndichibva ndazoenda ndikanoitawo masters yangu ndichiendera mberi nechikoro changu ndichishandawo semunhu aive ari mumuamerica munhu.
Kurudzireinyiwo kune zvimwe zvisoro zvezimbabwe zvichiri kunze kwenyika, munoti here vadzokewo kumusha mushande pamwe chete mukusimudzira nyika sezvamakaita, kana kuti munoti aiwa chimbomirai tange taona mozodzoka zvenyu?
Inini ndinoti munhu uya uzviondere, because inini ndingatidzokai vasina zvavakaronga zvokuti vangaiti zvinonetsa. But kuuya kumba zvinoda kuuya waakuda mwoyo wako waakuda zvekumusha, because zvinosiyana magariro asakaitawo kuno kune magariro aunoitawo kunze. Saka ndinoti chakanaka maybe kumboti wombouya uchivhakacha uchiona kuti kwakamira sei, hameno kuti mhuri dzenyu dzamakasiya kunoku dzakamira sei, uchimbowo mamwe maopportunities ariko. Ende paunouyawo famba muvanhu uchibvunzawo kuti munoita nezvei, ndingaubatsirawo kana kutombotorawo paopportunity rekuita yavanoti volunteer service yeye, yekuti unosvika paorganization wekuti inini ndini munhu wachiremba ndanichida kuti ndibatsirewo kutaura nemajunior doctor. Zvinhu zvakanaka, because hapana chaunobhadhara asi unowana zvakawanda kwazviri, ende zvinokupa exposure yekuti unyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika on the ground.
Tichipedzisira ndichibvunza kuti ivo amai Mushanga vane tarisiro here yekuzoti rimwe zuva vachati ndakudzokera zvakare kudhiaspora kwandakajaira?
Kwete pari zvino, nokuti kuno ndo kumusha kwedu. Saka tikangoramba tichiti tadai tadai tatuta tadai tadai tadai, handisingoti zvinhu zvakanaka.